Vakawanda vevanhu ava vanoti mitengo yezvinhu zvinoshandiswa mazuva ose zvakaita semafuta, upfu, nyama nesipo zvakakwira mitengo kubva svondo rapera. Amai senzeni mari mirofa vanoti chigubhu chemarita maviri chemafuta chakakwira kubva pamadhora maviri nemasendi makumi masere kusvika pamadhora matatu nemasendi makumi manomwe. Amai mari mirofa vanoti mafuta aya anobva kuSouth Africa, izvo vanofunga kuti ndizvo zviri kuita kuti adhure. Amai mari mirofa vanoti zvinhu zvakawanda zvakwira.
Zvinhu kwapane zvakashuga yakanguri yakwira, kashuga yama 225 wichi saka chisi chinoti chisina kukwira ndocha because mukoma cooking wayo kwandaona kuti TM kwachona yanga iri chi yanga iri dhila yakaita kuma 369 plus mafuta anga ariko ndiye kusouth angachiita 369 achonewa. Hapana sina kukwira zvakanguri zvakwira kuma last week uko paitwa maelections apa ndopakakwira.
Mumwe mugari wemuchinhoi amai Gertrude Chimedza vanoti zvinhu zvakawanda zvakaita semafuta nemupunga zvakakwira mitengo.
Zvakashandisaka zvakafana nekuking oil ndiyakashandisa mazuva ese saka zvamira mushe kana raisi vanofarirwa nevana sakaona kuti raisi achaisikiti.
Amai Chimedza vanoti zvimwe zvitoro zviri kutengesa nemari chaiyo kwete Eco Cash kana Swipe mitengo yakadzika. Amai Chimedza vanoti vanofunga kuti kushayikwa kwemari munyika ndiko kuri kuita kuti mitengo ikwire.
Ndinofunga kuti kushayikwa kwemari iyo kudando iri kusvitsa zvino zvatombofunga kuona kuti mari inongori muplastic mufoni ndemune mari kuti uwane keshi chai chaiko kune zvakachipa ndokutengeswa keshi asi yekuti uwane keshi hauna kwaunoenda mari inenge ichingori mukadhi nemufoni saka izvozvo so ndoda kutotenga nekadhi. Asi keshi ndokuidawo kune kwakachipa kutengwa nekeshi asi keshi handi.
Mumwe mugari vaMcDonald chaite izvi vanoti kushayikwa kwemari mumabhanga ndiko kuri kuita kuti zvinhu zvikwire sezvo vanotengesa vave kutenga mari pamusika mutema.
Zvinhu zvinotoshuta because ma retailers anenge akutomanikidzirwa kunotenga chii mari iyoyo mupublic market. Saka izvozvo zvinogona kukonzera futi kuti zvinhu zviite sei zvikwire.
Vachaite izvi vanoti rimwe dambudziko riri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu ndezvematongerwo enyika sezvo vamwe vemabhizinisi vave kukwidza mitengo nekuda kwekusafara nezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vachaite izvi vanoti kukwira kwemitengo kuri kuitika kuri kuratidza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana simba rekuti mitengo igadzikane.
Zvine chekuita it's a political zviri politically motivated because those few individuals ivo vane mari vakasafarira the outcome zvinhu zvinogona kungomuka zvakachinja just to sabotage the current government. And on the other hand, the government is very weak on this issue because takatarisa nguva yamugabe kudhara vaingomuka vakati chinhu chese dhora ende chaitotedzerwa. So I think if we look at comrade Mnangagwa, havana authority nenhau yeeconomy, havana sei, havanyatsonzwikwa sterek sezvaitwa vamugabe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti kusagadzikana munyaya yezvakabuda musarudzo zvimwe zvave kuita kuti vemabhizinisi vakwidze mitengo sezvo vasingazive kuti ramangwana rakamira sei. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.